Inini ni marvelous mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yena udzedudzwa nasi chitatu ya mavuvu 2018. Zek inoti ichazivisa zvakabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika nasi mushure mekugunununa kwevaongorori vesarudzo nevemapato anopikisa. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti vanoda kuti komiti yakazvimirira iongorore sarudzo. Nane zuro ukuwo mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachishanyira chipatara cheparenyatwa. Mauto nemapurisa ovhara muzinda weMDC tiwe Morgan Tsvangirai House muHarare. Muzinda weAmerica neBritain yoyambira zvizvarwa zvadzo kuti zvisapinde mudhorobha reHarare sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Mauto nemapurisa ovhara guta reHarare vachidzinga vanhu vose vachityira kuti kuratidzira kuchaenderera mberi mushure mekupfuurwa kwevanhu vatatu nemauto nezuro vamwe vanomwe vachiri muchipatara. Vechidiki vezanuPF vanoti zvekutumira mauto mumigwagwa zvakaitwa nehurumende zviri kushorwa nevanorwira kodzero dzevanhu zvinhu zvakanaka kudzivirira mhirizhonga. Vamwe vaongorori vesarudzo nevemachechi vokurudzira runyararo munyika zvichitevera mhirizhonga yanezuro. Madzishe mudunhu reManicaland osarudza vamiriri vavo vachange vari mudare reSeneti. Muchirongwa cheLive Talk Women's Roundtable na8pm tiri kutarisa zviri kuitika muZimbabwe munyaya dzezvematongerwo enyika pari zvino. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am mufuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930-7270 ne9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.